chekutanga ndechekuti vakatanga vachiti vari kurova vakomana vemakorokoza vanenge vaine mabhemba. Vanhu vakanga vazvigamuchira kuti zveshuwa vanhu vekomana vemabhemba ava ngavabatwe, vatirege mabhemba, nekuti zveshuwa wo vakomana vemabhemba vangashungurudza vanhu. Asi chakazoitika ndechekuti nevamwewo vanga vasinawo mabhemba nevamwewo vanga vachingosifarirawo vangava kupindawo mutsaona iyi. Saka chipatara chetebe general hospital chakaonekwa chichiita vanhu vandakaona ini vaidarika 12 vanga vakarohwa vasina mhosva dzavaiti vanga vainadzo, asi ingori nyaya yekuti vakabatwa vachifamba usiku vachibva kunzvimbo dzokufara. Mukati mevakarohwa makaitawo shamwari yangu yandinobata nayo yandinosevenza nayo kubasa kwandinoshanda, zvakandibata zvikuru.
Pamakazoenda kumauto makanga mambomhangara here nyayanyi kumapurisa?
Mukomana akamhangara kumapurisa musi wesaturday makuseni, asi mapurisa akaramba achiti vanhu vanenge varohwa nemasoja hatigoni kutora nhau dzavo nekuti takatorerwa masimba nemasoja. Mapurisa emasoja anonzi military police akanga achitochema kuti nyaya dzavanga vava kutambira dzanga dzawandisa dzaifanira kunge dzichitambirwa nemapurisa ezrp, asi mazrp haana kufara nemabatirwo akaitwa kubva zvakatanga nyonganyonga yekubvisa vamugabe kubva musi wa14. Munongoziva nyaya yekuti mapurisa akanga achinziwo vasaita basa ravo nesezvavanga vagara vachiita. Takanga takuona masoja ndiwo vanga kuita basa rechipurisa, saka napari zvino hapana kudyidzana kwakanaka pakati mapurisa nemasoja.
Saka mauto mangani akazokwanisa kutorerwa matanho kana kuti vamakamhangarira?
Matanhatu. Ndo atinoziva akarova mukomana uyu, asi takakwanisa kuziva team leader wavo vakativimbisa kuti vachavadedza for vanoti ivo disciplinary hearing. Asi mukomana kurohwa akanzi anyere pasi zvaanoshuvira. Zvaakashuvira ndezvekuti 1, vakamurova akwanise kutaura navo kuti vamuudzewo kuti chikonzero chavaimurovera chii, nekuti iye anoona sekuti haanga asina chaangakanganisa. Chechipiri, anoshuvirawo kuti asangane nevakamurova mudare wedzimhosva remacivilian. Chechina, angatishuvira kuti ange achinorapiswa nekutengerwa magirazi ake akaputsirwa.